Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yenhau dzedu dzanhasi china gumi guru 25/2018. Mutungamiri wezano PF Emmerson Mnangagwa vanodoma vakuru vakuru mubato ravo vachange vachishandira bato pamwe nekuona kuti makurukota ehurumende azadzisa zvinangwa zvehurumende. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti vaMnangagwa ndivo vari kudzorera shure nhaurirano dzekugadzirisa mamiriro akaita zvinhu munyika dziri kukokerwa neZimbabwe Council of Churches. Munyori webazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana pamwe nevakuru vemakambani ari pasi pebazi ravo akaita seZimbabwe Broadcasting Corporation neTransmedia vanotadza kutsanangura kukomiti yeparamende mashandisiro avanoita mari mumakambani aya. Zvinhu zvoipa muzano PF zvichitevera bata murefu bata mupfupi iri kuitika mubato iri. Muchirongwa cheLife Talk Women's Roundtable na 8 p.m. tiri kutarisa dambudziko rechirwere chegomarara repazamu.
Rangu ndinonzi Joanna Mamombe, ndinomiririra Harare West Constituents mudare reParliament. Ende ndinomiririrawo MDC Alliance. Inguva yakakosha yekuti tiwanikwe tichigara pasi tichireflecta manyaya yemapolicies edu muZimbabwe anobata nyaya yekenza. So tanga tichifunga semadzimai kuti isusu tichanowanikwa tichiisa nyaya iyi kudare reParliament even October apfuura, but tinoda kuti tipfuurire mberi yekuti tinopusha mapolicies anokwanisa kuwanikwa kuti upenyu hwebreast cancer munhu kana achinge aibatwa hureruke munyika yedu yeZimbabwe, because mukatarisa even kuirapwa kana kunoiscreenwa zviri kudhura zvakanyanyisa mukati muno meZimbabwe.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne-15460 kHz pa-shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-7270 ne-9885 shortwave.